kuna kukuita mvura akatasiya kuti mbunge yekukodzewa nekuwanda kukuita mvura here kana kuti imhepo here ndezvatisisanyanya kuziva asi tikunyanya kuona iri mhepo kune dzimwe nzvimbo dzishuwa dzakaita mapashamui kwakaitika dambudziko rakakurisa isusu kuno kutangosangana dambudziko yekuti dzimba dzedu dziri kudonha kuna kuri kuita mvura iyeyi chisangana nemhepo mapashamu zvayo kuno kuyanga yasina kuchiataka kune kuzati asi tana muzarabani kumberi uko tine uombo
saka hemi imba yenyu yakadonhedzwa nemhepo
yakadonhedzwa nemvura payakanaya yabva yaita mvura nemhepo chibva yangoparara nguva
makarasikirwa nezvinhu zvakawanda zvakadii
makaparara mubhedha nemadhopu nemaredhiyo munangoti nezvimwe zvimwe zvakangosiyana siyana chikafu chaicho chachiri imomo makangotiparara zvimwe zvinhu zvakati wandei ndandichangobva ikoko kuHarare saka ndandiine imba imwe chete zvino ndakabva ndaita chitsaono chaihombe
saka mune rubatsiro rwamuri kuwana here
panguva ino handisati ndahuwana
asi muri kutarisira
vasinakunosanganawo nerubatsiro
rubatsiro rwupi rwamungatarisira kana muchinge muchitsvaga rubatsiro
apa tiri kunyanya kutarisira kunyanya kubva kuchikafu nekuti ndokwanyanya kuti ataka nekupatyawo zvekuti vana vapereke nezvimwewo zvamungagone kuti batsirawo nazvo asi tiri kunyanya kutema chikafu nekuti takabva taparara zvishuwa nemvura chimwe chakamera chimwe chakahambana chakanaka
pane mimwe misha here yakaparadzwa kana kuti musha wenyu wega imi
yakati wandei yakati wandei misha yakaparara kwete vangu ndega kune vamwe vakatoparadzikirwa nezvakapfuura zvandakaitwa iyi
zvakaitika riini
iye nhasi chaiyo kwatiri kutaura nhasi yeuno iyi kune vamwe vabvo pakusangana nechaona izvezvo nhasi vatiri yeuno panguva inoyi hatisati aziya kubva kune vanenge vachikwanisa kuzotibatsirawo nekuti tisiri mudambudziko iroro hatisati amboziva tingasangana nekubatsira sei
asi masvitsa here kumakanzura enyu kuti munge muchivazivisana zvedambudziko iri uye vati
ehe makanzera edu shuwa vakatambira dambudziko iri kubva musati vakatangana nedambudziko kusvikira pari zvino vari kusangana nedambudziko iri vari kuenda kune paripoti vachinyorwa pasi mazita yavo kuti pamwe vanogona kuzowana ani pao rubatsiro vanozobatsirwa